misoro inawo dzedu dzanhasi, chitatu kukadzi 17, 2016. Mutungamiri wemudc vamogen tsvangirai vanoti hurumende inofanira kuona zvekuita sezvo munyika musina chikafu chakakwana. Sangano re-Elections Resource Center roita zvirongwa zvinoita kuti vavhoti vawane nguva yekutaura nevanhu vavakavhotera senzira yekuunza budiriro nekunzwisisana mumatunhu ari munyika. South Africa neZimbabwe dzopinda mugakava rendege yaienda kuSouth Africa yakapambwa muZimbabwe nesvondo manheru ikawanikwa iine mari kuSouth Africa yakawandisa pamwe nemunhu akafa ari munzvimbo yegiya rendege iyi. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinoreva kuwedzerwa kwezvirango zveEuropean Union kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.